A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 21st, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which ravaged Zimbabwe, Mozambique and Malawi recently. And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina jemadzimai musakanganwe.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join us in the conversation right now by liking us. Go to VOA Shona in VOA Ndebele and you can join in the conversation.
If you're just joining us today, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which ravaged Zimbabwe, Mozambique and Malawi recently. Sir.
The Manicaland and Maswingo province bore the brunt of a tropical cyclone, with the government's official death toll said to be at 139 and expected to rise. The areas most hit are Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu, and Saka.
President Emmerson Mnangagwa visited Chimanimani and Chipinge yesterday and assured all those who are in that area that there is enough food, clothes, and medicine for all. He added that the following countries have pledged support: United Arab Emirates, Botswana, Angola, Namibia, South Africa. And Star, over to you.
Yes, and the country's main opposition party leader, Nelson Chamisa of the MDC, also visited Chimanimani Monday and handed out donations.
The international community has also been contributing. Star, the United Nations yesterday announced it would be availing $100,000 through the U.S. Embassy in Harare. The European Union announced it would be giving Zimbabwe, Malawi and Mozambique jointly 3.5 million euros, while the United Kingdom will give the three countries 6 million pounds collectively.
And Zimbabweans locally and abroad have rallied together, crossing political, racial, religious lines to donate towards the disaster.
And there's also been a huge effort to provide health services to those affected.
Right, and we also realize that there are some Zimbabwe National Army with other organizations and the government have also been offering assistance in retrieving missing people, logistics, and help repair some of the destroyed infrastructure. But the lack of an adequate mortuary has also seen some deceased being buried in mass graves, but the Nyarazo Funeral Home has pledged to give the deceased a decent burial.
If you're watching us right now and you know somebody who was affected by a cyclone, a tropical cyclone Idai, if you know a family member that's missing and you would like to come here and appeal, please do so. We are actually opening up our lines today as we try to show you some video coming from Chimanimani and Maswingo as we move into the program. And we would also like to, we will be discussing also with our colleague from the Portuguese service who will be talking about what is happening in Beira, which was also hard hit. Over to you, Star.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi lamhla lokho siqhubekela phambili ngokucobongula udaba lwezulu lesiphepha lona oluhlasele leZimbabwe uCyclone Idai. Sikhangela ke ukuthi kwenzakaleni. Uhulumende uthi yena abantu abasebebhobhile kule ingozi sebelikhulu kube lamachumi khonapho amathathu lesichiyagalolunye i-139 njalo laba bangasabonakali bayi 189 abalimeleyo 144 kuthi ke labo abadinga ukuhlengwa bayi 136 ngakho ke sixoxa ngalolu daba sikhangela abanye ke abahlaselweyo ilesi sehlakalo sikhangele njalo labanye abahlenga abantu sikhangele labancedisayo khonapho njalo siyakukhuthaza ukuthi lapho khona nxa uthinteka ngalolu daba usitshayele ucingo sizaxoxa lawe usitshele wena okwenzayo ukumbe uncedisa ngemali kumbe uncedisa ngempahla kumbe ulezihlobo zaziyo ezikhona ngale ungasitshayela ucingo lapha inamba naso iyakhanya lapho siza kubhalela ke besiza kutshayela ucingo bese sikhuluma lawe emoyeni.
Star, we're very lucky we have our in-studio guest who has just joined us all the way from the Portuguese service, and he's actually will be giving us an insight into what is going on in Beira. If you can just introduce yourself, you're our colleague, and tell us what the situation is like in Beira.
Thanks, Marvelous. My name is Amancio. I wish I can say in the bell also. Igamalami. Okay. I'm going to stop there. My name is Amancio Miguel. I'm from the Portuguese service, and we have been also covering this issue of Idai cyclone, which hit Beira in Mozambique. So far, the numbers we have, according to the minister in charge of the operation in Mozambique, is 242 people already died. But we have to remember, Marvelous, that this week Mozambique's President Filipe Nyusi said that at least 1,000 people might be dead because they are still looking for people. They're still having this rescue operation. So this is not an exact number of what's happening in Mozambique.
And what reports are you getting on the preparedness of the country? Was Mozambique well prepared for this?
Seems like, according to our stringers, seems like there were information, like people were informed about the cyclone. But it seems like, on the other hand, that the government and some other people involved in the system were not very well prepared to take care of the people. And some people tell us that population, in a way, they were reluctant to leave their place and didn't have the dimension of the cyclone. But so far, according to what we are having, the government seems to be pushing a lot to rescue people. And also they have a lot of support from the international NGOs and international governments, even within Africa. They're joining hands to help. South African Air Force is leading the operations to rescue people in Buzi, which is along the Indian Ocean, where at least 200,000 people were reported to be stranded in that area. And since there's more water coming, these people might face death. So there's a response, but also some criticism in the way that the government handled the
preparedness. Yeah, same in Zimbabwe, but it's beginning to clear up now. And there was this challenge of getting to the affected people, like getting aid there. The helicopters couldn't land, the trucks couldn't get in, and they've just cleared some of the roads. Some people are still inaccessible, and some are still marooned. And according to the information from the Minister of Information in Zimbabwe, the marooned are 136, injured 144, missing 189, total deaths 139, but it's expected they could rise. So in Mozambique, could you say they have cleared the roads? They managed to clear the roads?
No, not yet.
They can access all the areas?
No, not yet.
Or just some.
Actually, the main road which comes from the south to central and northern Mozambique is not full operational. So that's why even people who are collecting goods from Maputo to down south to help people in central Mozambique, in Sofala in particular, they're using a ship. There's a ship which is leaving Maputo today and to Beira, but you know a ship takes long time if you compare to airplanes. But airlines also, they have resumed their flights to Beira. The main issue now that they're facing is related to health.
Yes, I think also in Zimbabwe we heard that there is, you know, a major health crisis waiting to explode right now. Tell us a little bit about what you are talking about in Beira, and also the effect of Beira being affected, because it's a feeder for Zimbabwe and Malawi and other countries within Southern Africa.
Yeah, and considering that the port of Beira is the one that feeds the three countries. Although they say the port has not been that affected, and it's operational. That's why even they're sending this ship from Maputo. We spoke today with a teacher, an English teacher from Beira. He told us that his school is totally destroyed.
Yes.
And we were able to confirm what other people have been saying, that in one of the Beira hospitals, the hospital collapsed and people died inside the hospital, including mothers were having their babies. So it's really a dire situation. And people are unable to bury the deceased ones because the cemetery is still very wet. And
yes.
So they're really living with their deceased ones. So this is a very complicated situation for many of them, and people cannot have clean water. So
what
we
about,
might face cholera and after some weeks malaria again, which was already a problem. But
what about efforts by the international community? We saw the EU pledging 3.5 million euros for Zimbabwe, Mozambique and Malawi, and also the British pledging 6 million pounds. What other countries have come in? Or what efforts are also being done by Mozambicans, either at home or in the diaspora?
Okay, the numbers are the same, like the pledge for the three countries from the international community, and a big support here to also from South Africa Air Force, like I've said before. And now we have information that the U.S. Army is also having a plane in Mozambique, which they are now asking for permission to go and help in Beira and some other areas affected. We've been getting support from the diaspora. I know that the Mozambican community here in DMV, they have started the crowdfunding, and today actually one of the colleagues from here, from DOA, working from Guinea-Bissau, says that the Cape Verdean community in Boston is also looking forward to help Mozambicans. This is the Lusophone connection. So there's help from, I know also there's some communities in Europe of Mozambicans, they're also collecting money to help. But within, inside Mozambique, there's a lot also happening. Musicians are coming tomorrow or Saturday with a concert in Maputo, where they don't ask for tickets. They ask people to donate goods, so they'll ship these goods to Beira and some affected areas. Actually, we are talking about Beira, since was the place mostly hit by the cyclone.
Yes.
But there are other areas of Mozambique facing the same problem, like Kilimani in Zambezia, in Zambezia province, and Tete, also in central Mozambique. They are facing the issue of floods, and according to experts, they say even northern Mozambique, places like Cabo Delgado and Niassa, they'll be also affected by the floods. And we have information that down south, in Maputo, Gazi, and Nyambane, the three provinces of the south, they'll be having heavy rains and some bad weather during the weekends, but not at the extent of the Ida cyclone.
Yes, and we also realize that the cyclones and hurricanes are always a recurring issue, problem in Mozambique. Would you say there's an improvement now on how the government handles?
It's difficult to say. The reports that we're getting, and everyone is saying, even international experts, they're saying that it's true that Mozambique is kind of used to this kind of natural disaster, but the impact of Ida, Idai, was really very hard. So nobody was expecting this strong
of this magnitude.
This magnitude of the cyclone. So it's difficult to assess this time. But I think in 2-3 weeks, then we're gonna have like the real numbers of the situation, which is really
Same
and
in
schools
Zimbabwe.
Will be closed for a long time.
Like, oh, they've actually closed schools in that area.
Yeah, in Beira they have closed all the schools. Mm-hmm. There's no conditions to run schools.
And also there were reports from Zimbabwe that some of the bodies were washed into Mozambique. Is there any system that is being used by the Mozambican government to identify the bodies that are washing into, you know, Mozambique?
No, not that I know, but there's been another issue. There's a crocodile farm in Beira, or close to Beira, so that was also destroyed. So this is another problem. Crocodiles are roaming around
and, with the dead bodies.
And, yeah, with the dead bodies. So this is a...
It sounds very traumatic.
Uh-huh.
Uh-huh. Very. Asta, I don't know if you have any more questions for our brother. Before we let him go, we can continue.
Yeah, sure. So I would like to thank you for joining us in the studio.
Thanks.
Mm-hmm. Thank you very much. Hopefully, you know, we see a better resolution to the situation in both Zimbabwe and Mozambique.
And we keep coming, and tomorrow maybe you guys are coming to our show.
Sure. Yes, we'll tell you what's happening in Zimbabwe. Lapho ke besixoxa lo nenye intatheli izindaba yakho napha e Voice of America u MNC wa Miguel yena ke use Portuguese service njoba likwazi ukuthi le Mozambique bakhuluma isiPhuthukezi. So uyabe khangela okwenzakalayo ngoba lakho sizwile ukuthi izulu lesiphepho lele cyclone ja libe likhona le Mozambique lapho libulele khona abantu abaningi okwedlula eZimbabwe njalo ngoba bathi amanani abantu ababhubhileyo angakhwela abanye bebesithi abeZimbabwe bafe baba baningi kulabo eMozambique kodwa sikabona ukuthi ukuhamba njani lapha ngoba abakaqedi ukuqoqa zonke izidumbu kumbe ukubona ukuthi abalahlekileyo bangapi bafile kumbe lokho bephila kodwa ke hayi sizaqhubeka ngehlelo lethu njalo nxa ufuna ukungena emoyeni uxoxe lathi ngalolu hlupho lukhona eChimanimani yomanikaland kwezinye indawo khona ngale usitshayele ucingo ufake inambolo zakho siza kutshayela njalo lathi sixoxe lawo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi pachirongwa chedu zviri kutarisana neavo vari kunzvimbo dzakabatwa idzo nedutu mpengo tropical cyclone Idai iyo yakawanikwa ichikuvadza zvinhu ichiuraya vanhu uyezve vamwe vachikuvara kunzvimbo dzakadai seChimanimani nechipinge uyezve kumasvingo kuzaka gutu nekune dzimwe nzvimbo. Saka tuda kutarisa kuti zvii kuitwa nehurumende kunzvimbo idzodzi uyezve kuti vamwe vakatarisana nedambudziko iri vari kuzvifambisa sei. Vazhinji vari kuti ivo vakarasikirwa nehama dzavo, vamwe vari kuti havasi kuona hama dzavo, vamwe vari kuti dzimwe hama dziri kutovigwa vasati vadziona nekuti hakuna mamochari munzvimbo idzodzi. Regai timbonzwa kubva kuna amai Ngwenya avo vakarasikirwa ivo, amai Solinda Ngwenya vekubulawayo vakarasikirwa ivo nehanzvadzi yavo yakanga iri kuChimanimani. Tinzwe kuti zvakafamba sei uye zvekuti pari zvino zvakamira sei. Regai tinzwe kubva kuna amai Ngwenya.
Inini ndiri kugara kuBulawayo, iye sekuru ndevekusanyati. Sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukadzi wake wekucholocho nevana.
Mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri?
Vati kuChimanimani, but handizivi kuti ndeipi side yacho chaiko chaiko, but Chimanimani. Mitumbi mimwe yacho yawanika, but hanzi sekuru nemedhemu wavo vaona vatoigwa ikoko kuChimanimani. Then vana vanga vari 3, but mitumbi yawanika ndevana 2, one wacho wanga asati wawanika kusvika nezuro manheru. Pane mudiki wacho ane I think my 1-8 months, kuzoita ane 4 years, kuzoita ane 6 years, ndiyo festival yavo. sekuru muna noita zvekuchechi saka vanotumidzwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparidza saka akaenda kuchimani mani nenyaya yekufandisa inzwi ramwari vaiparidza ikoko kuchimani mani nekutuma nechechi vane 4 years achigara ikoko vabereki vari kumusha kusanyati then isusu vacho takangogara zvedu kubulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi kuzi kune vamwe vari kusouth africa vanofanira kuuya kuno kune nyaya iyoyo saka hatisatanyasoziva kuti vanhu vanofanira kunanga kupi exactly tiri kukondrora nevanhu vaenda kuchimanimani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi hatina kunzwa isusu zvatanzwa ndezvokuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge ekuti vanhu vaise mufridge kuti vamirire hama dzavo chete ndizvo zvatanzwa but zvekuti ichabatsira hatina kunzwa
apo tiri kunzwa kubva kuna maiso Linda Ngwenya vekubulawayo vanga vari kutaura ivo pamusoro pekurasikirwa kwavakaitwa nemhuri yavo regai tinzwe kubva kuna mai Sekai Nzenza vakamirira ivo hurumende pamusoro pechiitiko ichi amai Nzenza vataura ivo naBlessing Zulu weStudio 7
tiri kutinetsa kune vari kutaura vari ikoko ndinoona iri nyaya yetransport nezuro we made inroads kuti takakwanisa kusvika paskyline then tuma small cars twaikwanisa kutobira kusvika kuchimanimani kuvanhu vakanga vasina chikafu saka ndingati nezuro ndiriko food was beginning to trickle in but it's not surprising kuti kune nzvimbo zvimwe dzatisati takwanisa kusvika saka regai nditaure netimu yangu iripo yesocial welfare kuti ndinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu ndepapi kuti tione zvatingaite nhasi chaii kuna kutenda nekutibatsira kwavaita vauya kuzobatsira zvevanhu vezimbabwe nekukurumidza zvinhu zvinotifadza zvikuru kuona kuti tine shamwari south africa yakambva yakurumidza kutumira purezidend ndege dzekutibatsira nadzo zvichendoona tanzania nenamibhia vese vauya kutibatsira zvikuru sei ndichitenda madonor partners edu through UNDP iyo ina country representative Dr. Bishop Parajuli vari kutibatsirawo zvikuru nana UNICEF amaNGO ariko ndakatosangana navo ndikataura navo ndikavatenda chaizvo asi rubatsiro ruripo rwakawanda right now tichiri muemergency crisis but takuda kupinda futi murecovery plan nekuti malivelihoods evanhu ava ave affected quite badly handingati vakanonoka nekuti dambudziko rakadai harisi dambudziko rekuti ungazi idambudziko rekuti hongu kwakataurwa kuti kuchauya cyclone but sekuzivawo kwamunoita munyika munomu hatisati tambosangana naizvozvo
avo ndiamai Sekai Nzenza vachitaura ivo naBlessing Zulu weStudio 7 regai tinzwe zvakare kubva kune miriri wechimanimani East Mparamende vaJoshua Sako vataura naJonga Kandemiri weStudio 7 nezviri kuitika mudunhu ravo
nekuti cyclone yakanyanya kuafekta nzvimbo yepangangu township nepamachongwe neikoko kukopa kungangu ezovu nezuro manheru ndakanzwa sigai kuti kwakachengetwa vanhu 47 asi kwakazowanikwa zvema mumabodhi 4 nekuti chinonetsa kungangu ndechekuti gomo rakaita sekuti raputika matombo nemadslide zvikadzika zvikaeredza dzimba dzevanhu saka vanhu ivo vanga vachitsvagwa murabho and tinoona sekuti up to today timu iriko kokungangu iri kutungamirwa nomwana unzi Brighton Muchua ikoko ndo ari kuita recover mabodies so it's an ongoing process asi 47 iyo ndo vakachengerwa kungangu kune dzimwe nzvimbo dzakadai nekunana Nyamusundu kunana Tia vanhu vakachengetwa kukopa ndo kwatine dambudziko nenyaya yemabodies tine vanhu mawewisha dzakati wandei vamwe vakatibetsera neimwe ndege yakafamba nemadoctors ichiisa madoctors muchipatara tichishanda pamwe chete nesitimu yekuchimanimani ivavo vakatibetsera zvakanyanya nekuti vakafamba nemadoctors nemishonga vachitodropa pakopa pachimanimani hospital nekumwe kwakadaro asi dambudziko guru ratakasangana naro nderekuti cyclone ichiitika cloud cover inenge yakawanda saka dambudziko ratakazoita nderekuti mahelicopters achitadza kupinda nenyaya yecloud cover uku maroads anga akavharika munoziva kuti politics ndobva dzinoita vamwe vanofunga kuti panguva yedambudziko ndopa vanogona kuita dzimwe nguva dzekunyadzisa munhu kana kusveruredza pamwe maonero avo. Vaitaura kuti zvanzi ndaifanirwa kunga ndiripo mungangu pakaitika cyclone iyoyi, and nekuti ndakanga ndisipo zvanzi wakanga uri kupi.
Avo vanga vari mumiriri wechimanimani East muparamende vaJoshua Sako vanga vachitaura ivo naJonga Kanzemiri weStudio 7. Unge Jonga anga avabvunza kuti sei nezuro panga pana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa takaona vagari vemunzvimbo iyi vachivasvereredza, saka vabva vati ivo vaSako ndozvinoita nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi tichange tiri kuenderera mberi, would just also like to apologize to our Facebook followers that according to a technical fault on our side, we are unable to bring you what is happening in the studio. Saka toda kukumbira ruregerero kune avo vanogara vachititsigira pa Facebook kuti nezviri kuitika iko kunoku hatisi kukwanisa kukupai zviri kuitika pari zvino, asi vari pa radio munogona kutinzwa. But vanotiona pama Facebook pages edwe VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7, nasi pari zvino hatisi kubuda ipapo. Pari kubudawo imwe program asi tichagadzirisa mune ramangwana kuti zvisarambe zvichidai. Star.
Yebo ke, lapho lizwe abantu bekhuluma abachimanimani besitshela okwenzakala kulezo sigaba. Ye lizwile njalo lo nkosazana Solinda Ngwenya laye othi bayehlelwe ingozi le ibathintile ngoba uyise laye utshonile kuyo. Asimzweni ke ekhuluma ngalolu daba. Elo Ntungameli Nkomo oweStudio 7.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela echimanimani, ngumuntu obesenza umsebenzi ngokuthumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke, kungekho kusikho ukuthi uyakhile. So kutho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo bhuti bathole ukuthi abantu abatholakali, kodwa yena umalume uNikho Mabemdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe, bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2. Selusizeke kakhulu ngendaba eyenzakileyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1. Ye, bayizidumbu la. Hayi, abantwana bethu bebangakangcwatshwa. Indawo lapho abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona, bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo. Kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga, yikho lapho abagcine sebethola-ke abantwana ade bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngade kuphuziwe ade kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe, kodwa-ke hhayi, babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo. Ubengena ibandla leSabatha, i-SDA, i-Reformed Church, labana abamaSabatha angadli inyama. Yiyo ibandla lakhe alingenayo, yena ekhaya kuseSanyathi. Unkosikazi wakhe ngowecholocho eDlamini, uphuma eKhankhane. Nicholas Mure.
Nicholas Mure.
Mure,
Ye, lapho ke lizwe unkosazana Solinda Ngwenya wakobulawayo olesihlobo esitshonileyo lapho ke eManicaland, lapho abantu abahlaselwe lizulu lesikhukhula elecyclone Idai. Yena ke ubekhuluma ekhona le kobulawayo. Njalo kwakhathi sesithanda ukuxolisa kulaba abasilandela kukhasi lethu leFacebook ukuthi alenelisi ukusibona lapha, ye imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Njalo siyezwa ke labatshana besilandela besithi hayi, ingane asiliboni, sibona abanye abelungu njalo asizwa, akula muntu okhulumayo. Kodwa hayi, selingasixhuma kathe simbona ingane imitshina yethu isilungile. Ngikhuluma nje sihle wangena, ye ungabuya ke. Ngakho ke siyakubingelela Khuda Msere, siyakubingelela Msunduzwa Ndlovu, siyakubingelela Sola Wesley, siyakubingelela Galuza Kamabaleka, siyakubingelela Colin Yellowman, Diana Ndlovu, Lonomathemba Ellen Ngwenya.
Kune avo vachangobva kusvika pachirongwa chedu cheVOA Shona, tinokuchingamidzai. Tinoziva kuti munguva yapfuura iyi manga musiri kukwanisa kutiona, asi pari zvino michina yedu inenge yazogadziriswa maakutiona. Uyezve tiudzei kuti muri kutinzwa here, nekuti pana Richard Mfupi ari kuti no sound. Thomas Furi mumwe ari kuti no sound, please amene kuti maakutinzwa here. Zvine zvinyorai mutiudze kuti maakutinzwa here. Igiasi Muvindi anzi kana pasina volume kupedzerwa data shuwa. Aiwa tinokumbira riregerero. Handisi kuzoti pari zvino makutinzwa here. Sibongile Mangaza and I came to a muted station. Aiwa tinokumbira riregerero. Asi titaurei kuti makutinzwa here. Crispin Chambati Lunga ari kuti no sound. Titaurei kuti muri kutinzwa here kwamuri iko kwasi tiri kunzwa kuti nemwe muteereri regai timbovatora tichinzwa kuti michina yedu yadziya here zvokuti imi mukwanise kutinzwa kwamuri ikoko.
Yebo ke ecengweni silo nkosazana Loveness Makamure yena usemakoni East yena uzasitshete uhamba njani khona ngale. Ye siyaluwamukela kuhlelo.
Yebo linjani?
Hayi siyaphila, ungasitshela ukuthi ungaphi njalo kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho.
Mina ngise Makoni South ku Ward 27. Ya esigabeni sami lapha into ehluphayo ukuthi abantu balokuza babulale izindlu zafa ngenxa yamanzi lezulu. Ziwile izindlu lamabhani lokunye nje okunjalo lezihlahla lazo ezinye ziwile. Kubuye ukuthi igwayi lalo lichaya ngumoya. Umumbu kungeso omunye wadu usuvuthiwe ulele phansi ngenxa yomoya.
Ye manje njengoba sithi ezinye izindlu zidilikile abantu bahlezi ngaphi kathesi?
Abantu abantu bahlezi kwabanye abalezindlu ezingadilikanga.
Mhm. Ye usizo baluthola yini seleke labona inhlanganiso zezimeleyo kumbe abavela kuhulumende bezolincedisa?
Akula.
Lokho kungelamehluko lalaphana sixoxa usithi abanye babe lokho bekubosobhuku abanye bengapi?
Ye akula.
Okay. Hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlele.
Hayi lami mbongile mama.
All right. Yes sir, that was Loveness Makamre from Makoni South. Yes, she was saying there were also the huts, they were destroyed by the rains.
Mm-hmm.
And some people are staying with the headman or some other leaders in the community. And she says, unfortunately, there doesn't seem to be much effort to give them any aid because there's so much focus in Chimanimani.
Oh, yeah. That's very sad. But I understand from those that are following us that they can now hear us loud and clear. So before we take our guest, my Lynette Karenye, I'm going to ask that we play our video of what happened yesterday when the president visited while we are still welcoming some of the people that are following us because they can now see us on Facebook. And thank you so much for being so patient. Osfati Ngarakana, Murguti loud, Mati loud and clear from Kuno Kukon. Crispin Chambati Lunga ndiye angari kuti no sound asindofunga izvinhu zvemakutinzwa uyezve pamunopinda muchirongwa ibva imajanya pakanzi share nekuti izvinhu izvi at least makutinzwa but regai tione vamunangagwa nezuro pavakashanyira nzvimbo iyo yechimanimani.
Asi tainzwa namba dzichingokwira tikanzwa shoma tanzwa 20 24 30, 50, 60. Patata, 60, the banana sumuka. Takuzo, what Iowa. Do that kung and dinner ramuram. Isus a woman de. We as a musangano no tonga. Mutoro uyu. Tino sungir wakutakura. Atipani kusarunza. Atifaniri kusarudza nokuti rufu haruna mutupo.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaEmerson Munangagwa, mutungamiri wenyika rega zvakare timbonzwa kubva kune avo vakabatwa nedutu mpengo iri recyclone Idai.
Mapuwe chivange ino dere echimurumbuka chende kune murume eibva ende kombonyerwa pasi zveshe makumbo angu abva manikwa kwakuchivhura ngemaoko angu ndichivhura ngemaoko ndichikudugure mapuwe ndichichere mvura ndichirasa kusaiti dzimara mukumbo umweni ndinodo kuzwa kudai zvonga kuita zviri nani.
We need more help. I don't think that the government fully understands the magnitude of the crisis there. Dai chisvika nemachope ikoko dema minisita asingasvikiri apo vakasvikira apo vozokira pano chaona ngaende kumberi ikoko vanyatso kuona kuti zvakamira sei. Kune vanhu vakawanda vari trapped kunzvimbo dzatataura idzo dzidzi kuna kurwe Zimbabwe. Kune crisis iri serious nekuti maroads mazhinji, mabridge mazhinji akabviswa ikoko. We only talk of major bridges, but kune zvimwe zvima smaller bridges zviriko. Saka hakuna kuti any form of transport, road transport, hakuna.
Very sad. There we're hearing from one of the ladies. She's recounting what happened to her. She said she was trapped. Her legs were trapped when the hurricane started. Let's go to our guest, Amai Lynette Karenye. Makadi enyu, Amai Karenye.
Ndiripo mavela suri seyako.
Aiwa, tiriwadi ndimi muriku nzvimbo iyo yatiri kuona yasvikirwa nedambudziko iri. Mungati tsananguriro kuti zvii zvamuri kuona imomo.
Zvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kutambura. Zvingawa zvizhinji zvingataurika kuti ino zvimwe zvakaitika zvakadai, zvimwe zvakaita zvakadai. Asi ukanoona vanhu vakasangana neitsaona, vari kuratidza kuti vanhu vakashungurudzika. Vamwe vacho pfungwa hadzisi kuchatora zvakanaka nekuda kwokuti uri kutarisa pawakagara. Hama yako hapasisina mwana, umwe murume, umwe tete veukama vapera kuparara. Utarise kukuvara kwakaita vamwe, utarise imwe mitumbi iri kungoora, utarise zvokudya hakuna. Saka zvina kumira zvakanaka mavhila.
Saka pari zvino muri kuona hurumende iri kubatsira zvakakwana here? Nekuti tiri kuona vamwe vari kuchema chema vachiti dai makurukota ehurumende vapindawo nechemukati kune vamwe vasati vawana rubatsiro.
Ini muonere wangu hurumende haisati yaita zvatinofanira kutiita gutsikana nazvo. Chekutanga, chikafu chamo munyika. Tiri kuona madonors atipa, tiri kuona dzimwe nyika dzapindira. Asi chiri kunyanya kubata ndechekuti zvinhu izvozvo number one zvisaitwa sekunge zviri kupoliticizwa. Nekuti ukatarisa kunzwa paredhiyo nekuona ivo vakuru vakuru vehurumende vari kutaura language yekuti isu sebato rinotonga tichabatsira, iro bato rinotonga kana richinzi rinobatsira. Zvii zvarakaita nekuti rakanga raziva kuti kuchauya mafashamu akadai. Zvii zvavakaita. Chekutanga vanofanira kutokumbira ruregerero kuvanhu kuti isu sehurumende takaresva, nekuti izvozvo zvaifanira kuavhoidhika mavhelasi. Ende izvozvi vari kutaura vachiti vanhu vabatsirwa, vanhu vari mudhuze ndo vari kuwana rubatsiro rungataurika. But izvozvi tabva kutaura nevanhu vari kuana Rusitu, kuana Ndima, kuna ana Kopa, havana chavati vawana cherubatsiro. Nezuro chaiye chaiye ndakataura nebana kansela Dhuma Kwezu ari kutaura iye kuti titori nemadzimai ari pamuchangwa kliniki, vadzimai 18 ari kumirira kuzvara, ane 9 months dzatokwana. Asi vari kutotya kuti vanhu ivavo kana vakazvara vana ivavo vachapfeka chii. Saka hurumende zvayaziva zvii zvayaita. Uye vari kutaura kuti zvese zviri kunzi kune mahelikopta, vanhu vari kutakurwa, vari kudi, vari kugara mubhomu. Ndabva kutaura neumwe wedu anonzi Sekai Mungani, ari kutaura iye kuti nhasi abva kuviga umwe muvakidzani vavo. Asi vari kuti chikafu hatisisina chekudya, nekuti mugomo matiri kugara hakuna kwana mutsvangwa ikoko. Saka muonero wangu hurumende haisati yaita zvinoti tigutsikane kuti vanhu vaasefu hakusati kwasvikika, sezvo mvura isiri kuchanaya. Taakuexpekta hurumende kuti iendese zvokudya ikoko, nezvekufuga, nezvekupfeka, kuti vanhu vawane kubatsirika.
Takaona mutungamiri webato renyu reMDC vaNelson Chamisa vachishanya kunzvimbo iyoyi nemusi wemuvhuro. Vari kuti chiiwo nezvavakaona, uyezve bato renyu pane zvariri kuramba richiita here mukubatsira vamwe vari munzvimbo idzi?
Hongu purezidendi wedu Advocate Chamisa vakaenda tikafamba tichiona vazhinji vakaba. Takasvika pane imwe kliniki kliniki iyoyo mochari yacho yanga isiri kutoshanda nekuda kweimwe party yanga isiri kushanda yanga yakafa. President vachamisa vakadonata vakati mangwana party iyoyo inouya, party iyoyo vakatoitenga ikaenda. Izvozvi mochari iyoyo yakushanda zvakanaka. Vakabva tikaenda tikasvika kuChipinge tine chikafu nehembe zvataida kuti tinopa vanhu patanga tiri kuenda. But takasvika tikablokwa nemapurisa vakatirambidza tikakumbira kupfuura tichiti aiwa kana muri kuti mota dzabvumirwi tiregai zvedu tifambe netsoka kuti tisvike tichinoona ikoko. Vakaramba. Saka takakwanisa kuzoona vamwe vekuno vari kudhuze kuri nani kudaana bhoera vanga vaine dzimba dzakadonha. But zvikuru chatainyanya kuda vanhu vanga vakanyanya kuafektwa stereki vanhu vekunana Chipinge nekunana Chimanimani. Asi iwo semukuru webato advocate Chamisa vakakwanisa kupa patanga tiri kufamba imomo munzira vaya vane dzimba dzadonha nevanga vasinawo zvekudya zvanga zvaita nemafashamu emvura. Izvozvo zvakawane chivimbo kuvanhu kuti dai zvaibvumidzwa vabvumira munhu wese ane chainacho aende achipa. Iyi nyaya yekuti sehurumende inoti isu tisinofanira kugowa. Aiwa takatanga kando chakachenjedza. Zvingani zvatinoona zvinouya zvinonzi ngazvipuwe vanhu asi vachiita zvekusarudzana. Saka isu tinoshuwa kuti aiwa hurumende sezvo tiri kuchema rubatsiro, hurumende sezvo tawirwa nedambudziko, ngatisachatsvaka kuti anopa ndiani. Ngatiti awana chikafu kana atokwanisa kubatsira munhu iyeye regai anopa, ngatisaisa mitemo inoita kuti zvinhu zvisashanda zvakanaka. Zvatinofanira kuita accountability ndezviya zvatabatsirwa nemaNGO nedzimwe nyika. Ndozvamunoti izvo zvinoda kuti zvirekodwe kuti zvafamba sei. Asi zvine umwe akazvirimira chikambu chake, atenga hembe dzake mushopu achiti regai ndinopa vakawirwa nedambudziko. Aiwaka, regai munhu aende nechikafu kana nehembe idzodzo anopa nekuti muri dziabudisa mari yake. Asi zviya zvatinenge tapihwa nedzimwe nyika, hongu ngatiise mamezures ekuti tizive kuti zvasvika here kuvaridzi vanoda kusvika. Asi uya ane chekubatsira chenext door, regai vanhu vapi.
Aiwa, imbobatai makadaro. Star, we're hearing there from Mrs. Lynette Karenya of the MDC Women's Wing. She's saying that the President Nelson Chamisa visited the area that's affected in Chimanimani and Chipinge on Monday. And she's saying but they faced a problem where he was barred from going to some of the places. But she's appealing that the government lets anybody just, you know, give out whatever donations they have. And maybe they can put measures on those donations that come through. Like, you know, the US, the EU or the British one that they've just pledged.
Over yes, to and speaking of donations, we have on the line Reverend Hussaini Spanda of the Christian Alliance. They've been working along those lines. Welcome to the show.
Thank you so much.
Yes, if you can brief us on what you have done so far to contribute to the relief efforts.
Well, what we have been doing is to coordinate and work with other church groups that have been sending relief to Chimanimani. We have been holding some prayer, coordinating prayer, and through that, using that facility to appeal for good. So we've had, we've worked with a team that left for Chimanimani early this morning to take goods there, and they traveled with some doctors as well. So we are supporting that effort because we felt that we cannot set up a separate facility, but rather support people already on the ground and who are doing something there.
Yeah, lokho ebelikwenza ungasichasela njalo ngolimi lesindebele adukuchu.
Yeah, tinakatese besikwenza besi phoqa amabandla kakhulu lapha koBulawayo ukuthi bethandazela abantu abakhona ngale manikaland, kodwa kwesibili ukuqoqa impahla lezinto ezingathuthwa zihanjiswe khona ngale. Namhlanje ekuseni kule qembu elisuke lahamba lile iqembu leli belilamadokotela njalo. So thina besi sothina njengamabandla sicabanga ukuthi kungcono ukuthi sisupporte laba abavele sebelungisi laba lezimota laba lendlela yokuthwala ukudla lokhu kuhanjiswe ngalikhalenda. Hayi, besikwenza kathesi. Siyathemba ukuthi le-weekend ebuyayo amabandla amaningi ayehlukeneyo azaqhubekela phambili eqoqa izinto ukwenzela ukuthi kuthunyezelwe khona ngale ebantwini abadinga
Yes, are you still there?
Yes, I'm still there.
Yes, we realize also that you were in this meeting with President Mnangagwa in Bulawayo today when he was meeting with the civic organizations. Did this topic come up of the cyclone, or you were concentrating on the issues affecting the civic organizations and the people?
No, no. Well, I think it came out in the sense that all civic society groups have pledged that they would like to support, despite the fact that they are in Bulawayo. They've been also part of the different groups that have been treating or helping to raise goods that are being transported to Manicaland. Some of them have even used social media platforms, and they managed to raise money, raise goods that have been sent with other groups as well. So civil society in Manicaland has been very, very supportive of the effort to assist the victims of the cyclone in Manicaland. And for us, we've also seen that this is unifying the nation. This is making everyone in the nation to be concerned about another region which is far away. And I think it's beginning to create a sense of being Zimbabwean for everyone.
Yes, you can stay on the line. We'll come back to you.
Tine mutereri vari panhare pari zvinorega itende kwavari makadi yenyu mutereri. Hello.
Ripo makadi yo.
Aiwa tiri wadi tukutaura nemi muri kupi mutereri?
Ndirikufara ndirikutaura kuAfrica.
Taurai tinzwi. Taurai yenyu tinzwi kupfungwa dzei.
Ndinotangane kune avo vakashaikirwa aiwa. Ngatitemei tine tariso, tine tarisiro. Asi dambudziko ratinaro isusu semaZimbabweans, tine dambudziko rokuti mapoliticians edu haazvipikani nekuti batsira ngavabatsira. Vanoda kuti deetatanzi tisi tiri kubatsira. Like zvatiri kungonzwa mukutaura kumaradio. Rengo dzazvinzi bato rinotungatisa zvedai, bato rinotungatisa zvedai. Deme pasina isusu, deme pasina rubatsiro, bati tikanyatsotevedzera mafambiro azvidiki. Kunyange kuti kwavari kuti vabatsira kwacho hakuna rubatsiro rwatiri rwasvika. Kana taingokumbira hedu kuti deno vakuru vedu ava vangoita wokurera mwoyo murefu. Kutaura chokwadi kune avo vane maoko anogona kubatsira auye vaine chido chokubatsira nokuti haziva kunakisa zvekuzviitika izvi zvekuti vanhu nekondributa tichibatanidza zvatinenge tichibatanidza tichiti zviende kune vashaikirwa zvaakunosvika manje zvaakupoitisaizwa manje zvaakunzi aiwa isusu vebato rinotonga tiita zvedai haziya kunakisa.
Aiwa, tinotenda aiwa.
Kwa vabvumawo kuti pane dambudziko, dambudziko ngatibatsirane pamwe chete semaZimbabwe.
Aiwa, tinotenda.
Zvinoendeka zvakanaka chaizvo.
Tinotenda, muve nezuva rakanaka. Baba,
aiwa, ndinotenda zviri mazvo.
Okay.
Tikatironga tinokai kunadzika chaizvo.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka, munodzoka zvakare mangwana tinenge tiripo. Regai tiende kuna Maika Renye, muchiripo here panhare? Hello, Maika Renye.
Yes, I'm here.
So, Maika Renye, moving forward, what do you think should be the way for the government to go? They've now had the experience to deal with such an event. Now, what's the way forward?
I think the way forward is that firstly, the government must apologize to the nation because they knew ahead that the cyclone Idai was on its way. And they failed to close the schools for the children to go to their homes. They failed to mobilize for those who are living in Chimanimani and part of Chipinge to be relocated. So I strongly feel that the government must accept that they have failed. And secondly, the government must relocate those people because it is shown that the cyclone, if it is going to come again, obviously people are going to be affected. The livestock, the houses and everything was destroyed. So I strongly feel that we must have some measures to make sure that these people are safe. Thirdly, they must also make sure that those who stay in like the places like Rusitu, Ndima, the skyline and the like, obviously they must obviously be relocated to the other side, maybe Chimanimani West or the Mutare West and the other areas. Mm-hmm. I also strongly feel that the government now must make sure that these resources, which has been donated towards the cyclone Idai, must go straight to the Chimanimani area and the Chipinge area, so that the reconstruction of bridges and the reconstruction of schools and the others like homes and the like must make sure that these people benefit. Because we know historically the issue of corruption. We know historically the issues of the resources which are diverted to other uses.
Maika renye nda kumbukupinda ipapo hapo. Nekuti nguva dzedu dzakuda kudyanana toda kumbotora vakati oo timbonzwa zviri kuitika. So please hold on and stay on the line. I understand we have a caller. Hello, Mkoma Donald. Mungoti ga nasa atina nguva taurai tinswi.
Woreti mutete ndodangotenda hangu vanhu vakata sa honorable Karenyi.
Mhm.
Nemoyo wavo kubatsira nevamwe vanhu vose vakabatsira masangano osi nehurumende dzese dzidzimwe nyika dzakapindira panyaya iyi.
Mhm. Ai what
individual. Asi ndodangoti ndodemba hangu vaBennett ndipo ndinochema vaBennett apa.
Maita zvakanaka mabva mafunga muchakabvu. Tinotsenda.
Vakada ndinga kufunga vaBennett zvakanyanya nokuti ndiro vakambeta MP wenzimbo iyi. Asi vakati vakabatsira deva vachipo. Uende vasina kubatwa nevose rukuru woko nehurumende.
Aiwa, tinokutendai Mkoma Donald. Apa nhasi ndakukukata ipapa panotoda kuti timboona video zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo. We want to see what efforts people are making to actually rally together some donations. Let's go to our reporter on the ground.
This church has been turned into a donation center meant to help those affected by the deadly cyclone Idai. Volunteers receive donations, food, water, blankets and clothes, which are packed up for shipment to eastern Zimbabwe. This 43-year-old man is from the devastated region. He says a former classmate and neighbor, along with the neighbor's wife and three children, were killed when a hill collapsed on them while they slept.
But my elder brother and our family survived. When they saw that's what was about to happen, they quickly escaped. I want to say that the food supplies there and where to stay are a challenge, or even where to buy food. There is nowhere they...
Lapho ke sibone umabona kude obetshengisa abantu ade beqoqa uncedo lokusa esigabeni zeNemani Kaland lapho abahlaselwe khona lizulu lesikhukhula. The other report we are just receiving is that President Emmerson Mnangagwa has declared 2 days of national mourning this coming Saturday, the 23rd, and Sunday, the 24th, because of this disaster. And he made this announcement at State House this evening when he was giving an update on the cyclone Idai. And coming back to you, Reverend Hussein Isbanda.
I understand.
He has dropped. I would have loved to hear what else was talked about at this meeting, where he says President Mnangagwa also urged the civic organizations to donate and to work hard to help the victims of the cyclone in Manicaland.
Tiri kunzwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati ivo pachambotsarwa mazuva ekuti avo vakashayika mudutu mpengo recyclone Idai vachemwe neruremekedzo. Vari kunzi ivo vataura nhasi vari kuState House vachitaura ivo vachiti pachange paine National Days of Mourning sezvatakaona zvichiitwa kuMozambique. Asi tiri kunzwa kuti tine imwe video regai timbokutarisai taridzai zviri kuitika ikoko kwakawanikwa kuine mafashamu.
After days of bad weather, rescuers managed to cut through fallen trees and clear debris that had blocked roads to get to a rescue center where helicopters were finally able to fly into the worst affected areas. The injured are being brought here for initial assessment and triaging before transfer to Chipinge Hospital.
We have head injuries, some have fractures, broken limbs, some also broken pelvis or hips.
It's been a harrowing experience for those who've made it out alive, one that's likely to leave permanent scars long after the superficial one.
We're hearing there from some of the doctors that have been treating those that were affected in Chipinge. They were saying, you know, they've been triaging and then transporting those wounded to Chipinge. Over to you, sir.
Yes, I understand we have Reverend Hussein Svanda back. Reverend Svanda was just saying that President Mnangagwa has declared day of mourning, Saturday, Sunday, this coming Saturday and Sunday. What can you say about this?
No, I think it is a very good thing. It gives the families an opportunity to have closure to this situation. And also it means that the whole nation can be able to mourn together with everyone. But I think it's important now for us to begin to think, how do we help also these families to rebuild their lives, maybe move them to higher ground, help them to reconstruct, you know, new homes and, you know, begin to have livelihood as well. I think we need to be thinking that as we, you know, we go through this grieving process. I think for me it is very, very important that the nation grieves with everyone and we help families to find closure. I think a lot of them, because some of the bodies were washed away and it's difficult sometimes to retrieve them, but also remember that their homesteads were washed away and they had family memories there as well. So we need to grieve with them and help them rebuild their lives in a new way.
Yes, and lastly and briefly, is there any major issue that came out of the meeting with President Mnangagwa? Did people talk of the Kukurawundi or other issues that the region always talk about?
I think those issues were discussed and will be disclosed by the leadership of Matabele and Collective and by government. I think I'm not at liberty to discuss that.
Mm-hmm. Okay, thank you very much.
Rikaitore Mumtereri Arpanare, Parisino. Hello, caller.
Hello, Wakadi Akamavera.
Ndiri wadi, tukusaura nani?
Nakusaura na Tarisai Kapunde kuyo Kwarare.
Ehe, tipeo pfungwa dzenyu, Sisi Tarisai.
Isusu tukubatikana nekurwadza neizvo zviri kuitwa nevanhu avo vanova ndivo maleaders ezanupf kuti kana vanhu vatinobatsira nerubatsiro tichichema nehama dzedu dzakashakirwa nevana vavo nevarume vasina chekupfeka vasina chekudya vanoti rubatsiro runosarudzwa here kwarunobva kana vanhu vari padambudziko ndozvatiri kuchema nazvo kuti tiudzirewo hurumende iri kutonga kuti rubatsiro kana munhu aine problem harutarisi kuti ruri kubva mumaoko maani tidangoti mhuri idzodzo dai vaive neshungu nadzo vakatovabvisa ikoko after duti mupengo rapera vanhu ivavo vari kutema vakatarisa zvitunha zvehama dzavo zvinova zviri kutishungurudza zvakanyanya nyange tiri kunzvimbo dziri kure tisina rubatsiro rwatinokwanisa kupa totonzwa kuti mapurisa anorambidza vanhu vari kuenda nerubatsiro kunosvika panzvimbo pane vanhu vari kuchema nekutambura zvinhu zviri kutishungurudza izvozvo.
Saka imi mune ramangwana zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa ipapo?
Isu tine ramangwana tanga tichitofungudza kudai hurumende iine chido neshungu navanhu yaifanange yakatobvisa vanhu ivavo ikoko kwavari kutambura vari vovaisa panhu pokutoonesa matende then hurumende yokwanisa kuvavakira orangava ma2 rooms pamunhu oro room yekuti munhu ambosanowana pekugara nekuona kuti nzvimbo idzodzo dzakakodzera here nekuti mhepo iyi inogona kuzodzoka zvakare ichifamba nepayakafamba napo vosavha yakunoita kuti vanhu ivavo vavakirwa mashelters ekugara nemhuri idzodzo dzavakasara nadzo.
Aiwa, tinokutenda isu titarisai. Regai tiende kuna Maika Renye kana muri panhare mungotaura nesu for a few seconds noti takusvika kumagumo emukuvharisa. Munotii?
Ndinoti kune hama dzedu dzakawirwa nedambudziko, rambai makatarira tariro kuna uye Mwari akunyaradzei. Asi chishuwo chedu ndechekuti toda kuti muone ugaro hwakanaka. Ticharamba tichitaura kuti iyo hurumende inzwe kuti zvii zvatinoda kuti iitire vanhu, nekuti vanhu vari kuda kutarira rubatsiro rwavapa nedzimwe nyika. Iyo sehurumende inofanira kushandisa mari idzodzo zvakanaka uye ticharamba takakumirira emparliament kuti zvamakapiwa muwanike muchizviwana.
Aiwa, tinokutenda. I would like to thank our guest there, Mai Lynette Karenye of MDC, also our callers and those who were following us on Facebook, and would also like to apologize that when we started streaming, you couldn't see us. Star, over to you.
Sibonge bonke abathe belathi lapha kuhlelo olivalelisayo ngosithandekile emhlanga likhumbula ukuthi umgqibelo langesonto sokulilanga ke likahulumende lokuthi kukhalelwe laba bantu.
A marvelous mhlanga nyahuye, saying have a very good night.